Musangano watiri kuti ziva kwakabva Camp 2022 uri kutanga musi wechishanu July 22 tinenge tiriko musi wa 23 tozoparadzana musi wa 24. Musangano uyu unounganidza vabereki vakakurira kuZimbabwe vakaberekera vana vavo kuno kuAmerica kana kuberekera vana vavo kuZimbabwe asi vari kukurira munyika ino yeAmerica. Tinenge tiri pamwe chete tichipemberera makuriro edu ekuZimbabwe tichidzidzisa vana vedu tsika magariro neunhu hwedu hwekuZimbabwe. Hatidika kuti vana vedu vakanganwe kuti vane ropa reZimbabwe rinomhanya mutsinga dzavo.
Urongwa hwegore rino hwakamira sei?
Urongwa hwegore rino tinosangana musi wechishanu July 22 ndipo patichatanga programu yedu manheru. Tinovesa moto, tinogocha chibage, nyama, vana vachigocha masmores, tichitaura ngano, tichitamba magame pamoto. Programu yakazara inouya musi wemugovera patinenge tine vana. Vana vachaita maprogramu akasiyana siyana. Matineja vakura vekuhigh school vane maprogramu ekudzidzisa vana zveroora, tsika dzedu nemagariro edu. Vana vachange vachidzidzawo zvekuchikoro chekuno, chii chinodiwa kuchikoro chekuno. Tine vanhu vachauya kuzotaura nezvekuchikoro. Tichange tine talent show, ndiyo inonyanyisa kunakidza yatinoita manheru. Vana vachitiratidzira zvekuZimbabwe zvavanoziva, kutamba matraditional dance, vanoridza mbira, vanojaivha marekodzi. Programu yedu inenge yakazara musi wemugovera. Tozoita musi weSunday watinongomuka tichirongedzera kuparadzana, asi vana vachawana nguva yekutamba. Tinoita maarts, macrafts, zvinhu zvinongotirangaridza Zimbabwe musi wemugovera.
Chii chakaita kuti mubude nairo zita rekuti ziva kwakabva uye urongwa ihwohwu hwekuunganidza vana muchitaura navo pamusoro petsika nemagariro nemitauro?
Zita rekuti ziva kwakabva rinongozvitaura rega. Takangorisarudza nekuti tinongoda kuramba tichingozvirangaridza kuti takabva kupi. Tinozviziva kuti yatingati pachirungwa identity yakakosha, kwete kwatiri isusu chete takabva kuZimbabwe, takura takuziva. Asi chero kuvana vedu, tichitarisa vanhu vakakurira muno muAmerica, chero atingati maBlack Americans, vanototsvaga iko zvino vakutoita zvana ancestry.com, vakutotsvaga kuti takabva kupi. Isusu tine chipo ichocho chatinogona kupa vana vedu kuti vasazokanganwa kwatakabva.
Ko vabereki vane vana vari muno muAmerica vari kutambirawo sei urongwa hwenyu ihwohwu?
Urongwa hweziva kwakabva huri kutambirwa zvakanyanyisa nevabereki vemuno vari kukudza vana vavo muno muAmerica vachibva kuZimbabwe. Tine mhuri dzakawanda dziri kubva kumativi mana enyika vari kuuya nevana. Tine mhuri dzichabva kunana Massachusetts, tine mhuri dzinobva kuFlorida, tine mhuri dzinobva kuAtlanta, tine mhuri dzinobva kuMissouri, tine mhuri dzinobva kuNew Jersey, tine mhuri dzinobva muPennsylvania. Saka zviri kutambirwa zvakanyanya, vanhu vane nzara yekuda kuti vana vavo vadzidze, vana vavo vaone maigariro edu ekuZimbabwe. Saka zviri kutambirwa zvakanyanyisa.
Urongwa hwakanangana nedunhu rePennsylvania neNew Jersey chete here, kana kuti urongwa hwamunoita muAmerica yose uye muine tarisiro yekuzohuparurawo kune dzimwe nyika?
Urongwa uhwu takatotarisira kuhuparura pasi rese. Tinoita mashona lessons iko zvino. Tine vana vanoita vari kuCanada, tine vana vanoita vari kuUK. Tiri kuda kuti titsvage vana vanoita vari kuAustralia, chero vamwe vana vese vari kukura vari kunze kweZimbabwe. Iko zvino patinoungana, munhu wese anokokwa. Chero ari kuSouth Africa anonzwa kuti anoda kuuya kuziva kwakabva, anogona kuuya. Saka chirongwa ichi chichakavhurika kuvanhu vese vari kukudza vana vavo kunze kwenyika yeZimbabwe, vanoda kuungana nevamwe vachitaura mutauro mumwe chete wekuti tisakanganwa kwatakabva.
Mune vamwe here vana nyanduri nenyanzvi dzemitauro netsika nemagariro vamunokoka vachiuya vachitandadza vana panguva iyo yamunenge makaunganai?
Tinofarira zvakanyanyisa kushanda nevamwe vanobva kuZimbabwe vane zvavanoita munyika yeAmerica. Gore rino tina vamasiya vanoridza mbira, vanoridza ngoma, vanoridza marimba, vanodzidzisa music yekuZimbabwe. Vari kuuya kuzodzidzisa vana vedu music nekuratidzira vana vedu zvavanoita. Tinoshanda nevanobika, vari kuuya kuzoratidzirawo vana vedu chikafu chatinodya kuZimbabwe, Siska Sandra. Tino koka vanoziva history yekuZimbabwe, vanodzidzisa history yekuAfrica, vanouya vachidzidzisawo history yeZimbabwe. Tina ana mbuya vanouya kuzotaura ngano. Saka tinonyanyisa kufara zvakanyanyisa kana tichiwana vamwe vanobva kuZimbabwe vanoziva tsika dzedu nemagariro edu kuti vakwanise kuuya kuzoshanda nesu. Tinozvifarira zvakanyanyisa.
Vana vamunenge muchishanda navo vana vane makore akamira sei?
Tinoshanda nevana kubva vane 2 years kusvika vana vane 18 years. Tinopatsanura vana mumipata mitatu. Mateenager vane program yavo. Vana vepakati vane 8 kusvika 12 vane program yavo. Then vane 7 zvichidzika vane yavowo program. Ndivo vana vatinoshanda navo. Tine vana vakura vakanga vari muprogram gore rakapera. Tine vana vaviri vari kuuya kuzobatsira gore rino, vanenge vachibatsirawo, vanenge vachishanda nesu kubatsira nevana kuitawo mamwe maprogram nekuti vakuziva zvatinoita kuprogramu yedu. Saka tinoshanda nemazera iwawo kubva 2 kusvika 18 ndovanenge vari muprogram vatakarongedzera.
Iyo komiti iri kutyaira urongwa ihwo hweziva kwavakabva yakamirawo sei?
Urongwa hweziva kwavakabva hunotungamirirwa nemadzimai mana ane vana vakura vari muziva kwavakabva kubva zvayakatanga makore mashanu akapera. Iko zvino kuna mai chinoda kufa vane vana vatatu vanogara kuMissouri, mai nematadzira vane vana vatatu vanogara kuNew Jersey, mai Forosa vane vana vaviri vanogara kuFlorida, namai Tom Tender vane mwana mumwe chete vanogara kuNew Jersey. Ndivo vanotungamirira chirongwa ichi, ndivo vanoronga zvinhu zvese zvinoitika, ndivo vanoronga zvemalessons anoitwa online pari zvino.